Vaimiri ya MDC Alliance Musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuenda kumatare kunopikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Bumbiro remutemo wenyika rinopa vanenge vasina kufara nezvabuda musarudzo mazuva manomwe kubva panoziviswa zvabuda musarudzo kuti vakwidze nyaya yavo kumatare. Kana izvi zvisina kuitika, zvinoreva kuti vanenge vakunda musarudzo vanogadzwa semutungamiri wenyika mukati memazuva mapfumbamwe kubva pazuva raitwa sarudzo. Vari kuziva zviri kuitika zvakare vari gweta muMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance iri kuenda kumatare mangwana kana chipiri kuti inopikisa zvakaziviswa neZEC.
Tichange tichienda Monday kana Tuesday at the very latest. Tiri mushishi izvozviro kuti magwaro acho anyorwe. Zvinodawa nechimbi chimbi nokuti zvine mazuva azvakatarwa kuti tinge tichiendisa. Saka hatisi kuda kubuda mumazuva iwavo, otherwise nyaya yacho inozopera.
Asi nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo wenyika uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly vanavhumo Maduku vachitaura senyanzvi yemutemo vanoti kuti MDC Alliance ibudirire panyaya iyi fanira kuburitsa humbowo hwemagwaro ekuzivisa zvakabuda musarudzo panzvimbo yega yega yakavhotera vanhu munyika, uye magwaro ayo anofanira kufanana neZEC pamwe nevamwe vakapinda musarudzo idzi.
Kukoti kunoendwa neevidensi yaye mavhi 11. Mavhi 11 ane candidate yese yanga iri muelection, so vachamisa havana mavhi 11 avo wega, vakasiya nemavhi 11 ane vamwe. Saka mukaenda kukoti, koti inongoiti ngatione mavhi 11 ane ZEC, toona mavhi 11 ana vachamisa, toonawo mavhi 11 ana Maduku, toonawo mavhi 11 ana vakosana moyo, mavhi 11 ana vanozoona kuti mavhi 11 atinawo anongozifanana nemavhi 11 aneti ane ZEC. Handioni iri nzira yavangabudirira.
VaMaduku vanoti matare anosungirwa kupedza nyaya iyi mukati nemasvondo maviri, uye panguva iyi vamunangagwa ndivo vanenge vari mutungamiri wenyika.
Zvakatonyorwa pasi mubumbiro remutemo iroro, vanhu vanofanira kuenda kubumbiro iroro zviri musection 93 nesection 94 yebumbiro remutemo reZimbabwe. Saka zvingabatsira kuti vateereri vazotora bumbiro, nekuti bumbiro rakatenderedzwa kune vanhu vese. Saka mukaenda musection 94, section 93 yebumbiro remutemo ndinotaurira kodzero yaanenge aruza election kuti aende kucourt, ichitaura futi kuti court inofanira kupa answer rei. Section 94 inochitaura iyo kuti president vanozogadzwa rei. Saka as long as tichidhila yakuuya kwavamunangagwa uyu anogara ari.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vaudza Studio 7 kuti sekuzwa kwavari kuita MDC Alliance ine umbo hwekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa, uye kana umbo uhu ukatambirwa nematare bato iri rinogona kubudirira. Asi vanoti zvinogona kunetsa kana MDC Alliance ikatadza kuburitsa humbo uhu.
Ndinoona sekuti nyaya yehumbo inyaya ichanetsa. Nyaya yekuti ndiani akagara pabhenji nyaya ichanetsa. Wazvibatanidza zvose. Ndoona sekuti kuenda kumatare edzimhosva ndiri pedo pedo nekuti kutambisa nguva. Kana vaenda zvavo vanenge vachizviitira kuti ndo zvega zviripo zvavangakwanisa kuita. Maonero andozviita zvangu kungoitawo zvekuti vanenge vakungoitawo.
VaMunangagwa vakawana 50.8%. Vachamisa vakawana 44.3%. Musarudzo yemutungamiri wenyika yaikwikwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu kusanganisira vaMaduku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.